Kana vakagutsada resenate renyika iyi vanenge vave kutora chinzvimbo chakasiyiwa navaHarry Thomas Jr. avo vakasiya basa mwedzi mishomanana yapfuura. Vakasano kubata chinzvimbo chemutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaJohn Taylor vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaNichols vachatanga basa muZimbabwe rini inoenderana nekuti vanenge vagutsada resenate here uye kuti izvi zvichaitika rini. Vati kana zvikakasika vaNichols vanogona kutanga basa kupera kwachikunguru, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura apa. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vati zvaitwa neAmerica zvinoratidza kuti nyika iyi inoda kuramba ichidyidzana neZimbabwe.
Asi maonero angu ndekuti vari kukondinya kuda kuti varoramba chienda mberi vachiti ndadingi tine ukama wakangonaka, ndo zvandikuona kuti vada kuedza kugadzisa ukama wavo kuti nyange paine zvimwe zvikaitika asi ukama ngaurambe uchikosheswa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishananisangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti America inyika yakakosha pasi rese uye zvakakosha kuti ive nevamiririri munyika dzese kusanganisira Zimbabwe. Vatonyaya kuti pane dzimwe nhengo dzeSenate yeAmerica dzakashinya muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Zvinoratidza kuti America ine chido chekuona kuti zvinhu zvagadzikana muZimbabwe.
So apo ndeambasada itingi very critical, izvizvi zviri very important, so that anoita dziso reUnited States muno muZimbabwe as far as manational interests avo ari concerned.
Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJealous Mawarire vaudza Studio 7 kuti zvakanaka kuti America igare iine mumiriri muZimbabwe kuitira kuti ikwanise kunzwisisa zviri kuitika munyika zvikuru sei panguva yesarudzo.
Zana America senyika huru zvinodawo kuti tinenge tichitodawo kuti zvanzwe, saka takatovamirira tisangane navo tichivaonesa zvikurukuru. Takaona position yeAmerica pagovernment iripo iyi ndevamwe vanga vachinzwisisa, ende vakanzwisisa vakave kutanga kunzwisisa kuti muno makaitika kubvuta masimba kuchishandiswa mauto.
Sachigaro MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kudoma chamirira nyika iyi muZimbabwe kunoratidza kuti America ine chekuita nenyika ino uye chivimbo chavo ndechekuti ichaunzawo vanoongorora sarudzo nekukasika.
Takatotora isu kuti nyika dzinenge dzichitoya kuzvita maobservers izvezvi, saka vanaAmerica kana vatoisa hurume yavo inenge iri ambassador guru ngavachimeka shuwa kuti delegation ravo rinofanira kuzvita monita maelections dzakatovawo muno muZimbabwe, nekuti toda kuti tinge tine nguva yakareba where the observers are going to be in the rural areas vachiona kuti vabereki vakutambuswa here, havasitonyima chikafu here.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasifusiso mwoyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. vaNichols vave nenguva yakareba vachimirira nyika yavo uye vakapinda mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muna 1989. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.